Busy ae chinja kala nekuti yatwa nezuva.
Never.
Chichango tiparadza yenguva. Rudo ruri street panenga rula. Uri pombi nobuda mvura. Kana napinza phone call. Kuya ndikata miss you ndinenge ndakuzuwa. Niperu wakubata pachipfuwa. Ana yangu iri kubika mananga zveshuwa. Uri replaceable, placeable, placeable. Ndinenge ndinewo svika yaguma nguva. Unenge uri one panenga zuva. Irreplaceable, placeable, placeable. Ndinenge ndinewo svika yaguma nguva. Unenge uri one panenga zuva. Ukaeta queen, ndikaeta king, tikadaro zvaendwa.
Zvavharana, zvavharana, zvavharana.
Iva queen, ndindoeta king, tikadaro zvaendwa.
Zvavharana, zvavharana.
Pachikore-kore vanebva vakuti weda kujaweka. Ndebandati anembe mulega. Ane mupima ne mubanza ura ne mundeda. Andi dakwe asininga jomu mwira yeda. Andi yangu we ende pandaka daipapa. Mire kutry andi skuda mafan. Machinda embo mire kumtauza. Pachurungu wati ndiyo yangu patina. Nde pakapunzi kira moyo wangu. Pane taura sonde mchete kira zangu. Pane pick a step akizunza magazi. Kondeti kucha kwangu uku. Teka nangara zangu.
Placeable, placeable, placeable.
Tindenge ndineo shika ya gumanguwa. Unenge uri one panenga zuwa.
Irreplaceable, placeable, placeable.
Tindenge ndineo shika ya gumanguwa. Unenge uri one panenga zuwa. Ukaeta queen, ndikaeta king, tikadaro zvaendwa.
Zvavharana, zvavharana, zvavharana.
Iva queen, ndindoeta king, tikadaro zvaendwa.
Zvavharana, zvavharana.
Mbezi yae chinja kala nekuti yatwa nezuva. Chichangoti paradza yenguva. Rudo ruri street panenga rula. Ende uri pombe nobuda mvura. Kana ndapinza phone call. Uya ndikata miss you ndinenge ndakuzuwa. Ndiperu wakobata pachipfuva. Ana yangu iri kubika mananga zveshuwa.
Uri replaceable, placeable, placeable.
Ndinenge ndinewo svika yaguma nguva. Unenge uri one panenga zuva.
Irreplaceable, placeable, placeable.
Ndinenge ndinewo svika yaguma nguva. Unenge uri one panenga zuva. Ukaeta queen, ndikaeta king, tikadaro zvaendwa.
Zvavharana, zvavharana, zvavharana.
Iva queen, ndindoeta king, tikadaro zvaendwa.
Zvavharana, zvavharana.
Now you have a choice.